Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, chikunguru 5, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoizviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo bvaanga richange richibatsira vechidiki nemari. Vamwe vanhu vanoti havagutsikani nekuti sarudzo dzichaitwa munyika dzichange dzakachena nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana, zvichisanganisira kupindira mune matongerwo enyika kana kuri kuitwa nemadzishe nemasabhuku. Mutungamiri weAlliance for People's Agenda, Vankosana Moyo, vanoti nyika inofanirwa kutungamirwa nemunhu ane ruzivo munyaya dzeupfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo bhanga richange richibatsira vechidiki nemari. Bhanga iri rinonzi Empower Bank. Vamunangagwa vati vechidiki vanofanirwa kuva vanhu vanovimbika kuitira kuti bhanga iri ribudirire. Bhanga iri rakapiwa mari inoita iyo mamiriyoni 10,500,000 ezviuru zvemadhora. Asi vamwe vechidiki vanoti mari iyi shoma zvikuru pachitarisirwa uwandu hwevechidiki vanoda kuzvitangira mabasa ekusimudzira upenyu hwavo. Mwedzi wapera vamunangagwa vakavhura zvakare bhanga richange richikweretesa vanhukadzi mari. Dzimwe nyanzvi dzinoti izvi zviri kuitwa panguva iyo nyika yakatarisana nesarudzo, izvo zvinozopa kuti veruzhinji vaone zvirongwa zvakadai senzira yekutsvaga nayo rutsigiro. Tichakupai nyaya izere muchirongwa chedu chemangwanani. Vamwe vanhu vanoti havagutsikani kuti sarudzo dzichaitwa munyika dzichange dzakachena nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana, zvichisanganisira kupindira mune zvematongerwo enyika kuri kuitwa nemadzishe nemasabhuku. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano waitwa nerimwe sangano rinoshanda rakazvimirira reZimbabwe Democracy Institute rwekuziya ramangwana renyika munyaya dzezveutongi hwejekerere waitwa nhasi muBulawayo. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaGift Siziva vaudza musangano uyu kuti nekuda kwekuti hurumende iripo yakapinda nekupidigura hurumende kuchishandiswa vechiuto, yave kuita sarudzo kuitira kuti izvichenese, kwete nekuti inoda kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vachitiwo kutaura kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vanoda sarudzo dzakachena manatsa mukanwa chete. Basi zvavaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pari zvino munyika musina mhirizhonga inoonekwa pachena, maonero avo ndeekuti sarudzo dzichave dzisina kuchena nekuda kwekuti vanhu vakawanda vanotya nhoroondo yemhirizhonga, uyewo nekuda kwekwavati kusabuda pachena kweZimbabwe Electoral Commission pamusoro pevoters roll.
Vanhu vachiri kuchizirwa kumamisha, vanhu vari kuzwa kutorerwa kuti mavota registration slip, vanhu vari kuzwa kuti ichakuona kuti vakavhotera papi. Izvozvo ndozviri important than nyaya yeviolence yangaichitika. Tikuona kuti nyaya yeballot paper, nyaya yevoters roll dzichiri nyaya dzakakosha panyaya dzesarudzo. Ende kana uchiona kuti ndozvinhu zvaiita kuti election ra2013, ra2008 nekuma2000 ave maelections asiri kuvhumirana nawo nevanhu vese vakati participate vemapolitical parties.
vamwe vanhu vekumaruwa vange varipo pamusangano uyu vatsinhira kuti madzisha nemasabhuku vakawanda vari kuramba vachichisidzira vanhu nenzira dzakasiyana siyana. Michaelette Ngiwane vekulupane vaudza musangano uyu kuti kumaruwa ekwavo masabhuku anonyima vanhu vanotsigira mapato anopikisa chikafu chehurumende. Pa Brighton Swanda vekumpande kuBaitbridge West vanove nhengo yebato remutwakazi Republic Party vati masabhuku emunzvimbo mavo anotsigira bato riri kutonga reZANU PF zviri pachena, izvo vati zvinoita kuti vamwe vanhu vatye kutsigira mamwe mapato.
Kune ma traditional leaders vari kuto campaignira bato reZANU PF vari kuto dispute ma t-shirt despite the fact that constitution yedu inoto taura zviri clear kuti ma traditional leaders havafanirwe ku participate in any political issues, and zviri kutiita kuti isusu vamwe tinobva kumamwe mabato tiwane kukampena kwedu kusiri nyore kwakarema kwazvo.
Vange vari pamusangano apa vaita zvisungo zvinechitsama kusanganisira kukurudzira vemasangano anorwira kodzero dzevanhu kuti adzidzise vanhu kurwira kodzero dzavo uye mushandira pamwe pakati pemapato akasiyana siyana mukurwira kuti nyika iwane utongi hwejekerere. Mune imwewo nyaya, Dare raMagistrate ratara zuva rekutongwa kwenyaya yakatarisana nedzimwe nhengo nhanhatu dzebato remutwakazi Republic Party zvichitevera kusungwa kwavakaitwa svondo rapera mushure mekuratidzira muguta reBulawayo. Gweta revatanhatu ava vaPrince Buche Dube vaudza Studio 7 kuti nyaya ichatanga kutongwa musi wachikunguru 19.
Tapiwa date ra19 July for trial, court 1. Yeah, this called us all.
Vatanhatu ava avo vari kutongwa vachibva kumba mushure mekubvisa zana remadhora pamunhu mumwe chete semari yechibatiso vakatarisana nemhosva yekuita zvinhu zvinogona kukonzera mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri weAlliance for People's Agenda, APA, vankosana moyo, vanoti nyika inofanirwa kutungamirirwa nemunhu ane ruzivo nenyaya dzezveupfumi hwenyika, kuitira kuti ave neurongwa hunopa pundutso kumunhu wese. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Vamwe vanoti vanozive zvinodiwa pamutungamiriri wenyika, nokudaro vanotarisa kukunda musarudzo iyi. Vamoyo avo vane makore 60 nemanomwe vanoti pavanhu vose vari kukwidza ndivo chete vanotarisira kukunda nekuti vane ruzivo rezveupfumi hwenyika uhwo vanoti hunoda kugadziriswa kuitira kuti vanhu munyika vave neupenyu hwakanaka. Vanoti kuti nyika igadzirisike inofanira kutungamirirwa nemunhu akadzidzira zveupfumi hwenyika uye ane nhoroondo ine umbowo hunotsvagika kuti akamboshandira mune zveupfumi hwenyika.
So when you look at our candidates, given that I'm a presidential candidate, I won't go into detail, but process-wise, if I were, as I do, I'm a voter, so I would take these 23 people, including myself. I'll put them, line them up, and then I'll look at their promises as one component. I'll then look at their history as another component. Because when it's tested in a history, unonzi wakambo itachi. Evidence, ukuti unogona kuita basa, ringafana nukuta kudu. Kugadzira ekonomi yedu iri kubva kupi, wakamboshanda pai, unoziva kuti ekonomi inoshanda sei, unoziva kuti investment zvinoreva chii, mainvestors anotsvaga chii, unonegotiata nawo sei, mabank nyaya yemari zvinombofamba sei, wakamboshanda ikoko here, ndiani angataura kuti waigona basa racho. That's what you have to do.
Vamwe vakamboita gurukota rezvemaindustry nekutengesera nedzimwe nyika muhurumende yeZANU PF muna 2000 kwenguva pfupi. Vakabuda munyika vachiita zvekutiza vachiita havaikwanisa kushanda nehurumende yaimbova yemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Vakamboshandira bhanga repasi rose reWorld Bank, bhanga rebudiriro muAfrica reAfrican Development Bank kusanganisira International Finance Corporation. Mumwe mutsigiri waMoyo vaAntony Mushanduri vanoti sezvo mutungamiriri weapa ari munhu ane ruzivo munyaya dzezveupfumi, ndivo chete vanogona kugadzira upfumi hwenyika kana vakakunda musarudzo.
So munhu ane understanding, yatingati pachirungu understanding about economic issues and his track record from all those my institutions and that proves kuti yes, munhu anozvikwanisa. And the stage yatava as a country, tinoda munhu ane track record kukwanisa kukadzirisa ekonomi yeZimbabwe. Deno watisunga wani wachukunda deno tisiru kufamba na washida. Tisiru kuona kuti patiru kufamba pesa yu wani kutambira. Wala kuzu kisisa. So, kuti 2018 is about the economy, not about anything else.
Vamwe vanoti kana wakapinda panyanga vachatanga kugadzirisa makambani ehurumende avanoti anofanira kushandirwa nevanhu vane ruzivo rwebasa kwete kupinza vanhu pachizivano nezvematongero enyika. Vamwe vanoti kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika vachaita kuti vanozoita makurukota ehurumende vatsvage basa vachinyorera tsamba dzine magwaro edzidzo anoenderana nebazi nebasa ravanenge vachida kuzoita kwete kuti vasarudzwe nemutungamiri wenyika kubva kubato rinenge rakunda. Vanotiwo hurumende yavo icharwisa uori kuitira kuti vanhu vakwanise kurarama zvakanaka vachienda kumabasa apo vanenge vamutsa maindastiri. Mutori wenhau dzematongerwo enyika vatatenda Chitagu vanoti kunyange hazvo vamwe vane ruzivo nepfungwa dzakanaka dzogadzira upfumi hwenyika vane mutoro wakakura kuti vakunde musarudzo nekuti vane rutsigiro rushoma nenyaya yenzira yavanoshandisa kutsvaga rutsigiro.
Ndinoona vane mutoro mukuru nokuti maitiro ari kuita politics dzavo akafana nekumafirst world developed states. Muzimbabwe vanhu havasati vajaira maitiro epolitics idzodzo, vajaira maitiro epolitics dzakudhara uye vanhu vanosapota mapato akanyanyojaira kare. Zvokuti tinoziva hedu kuti vangosana mwoyo munhu ane CV yakakura ndi technocrat, but kutiva handione vachibudirira kuwina. Tichitarisa futi nevanhu vashoma vanouya pamakampeini avo semusangano wakaita kuno kumasvingo wakaone vanhu 11 gumi neumwe.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vamasimba gonese vanotiwo makwikwi musarudzo yemutungamiri wenyika ine mabhiza maviri anoti vanezonjamisa veMDC Alliance navaEmmerson Mnangagwa veZANU-PF avo vane vatsigiri vakawanda munyika. Vagonese vanoti vamwe vanogona kukundikana musarudzo nekuti vanhu vazhinji munyika vachiri kuvhota vakatarisa mapato ane mukurumbira, asi vamwe vanoti vane chivimbo chekuti vanhu vakura mune zvematongero enyika zvekuti havachangotarisi mapato makuru chete. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Gweta rinomiririra MDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vatabani mwoyo vanoti zviri pachena kuti bato ravaChamisa ndiro bato reMDCT chairo. Vampofu vanoti nyaya yezita pakati pavo neMDCT inotungamirirwa namzvare Tokozani Kupe haina kubviswa kumatare, asi zuva rekuti inzwikwe richaziviswa mazuva anotevera. Vampofu vanotiwo mari inobva kuhurumende ichipiwa mapato ezvematongerwo enyika iyo yakapiwa bato ravaChamisa yakaendeswa kubato iri zviri pamutemo nekuti hurumende inoendesa cheki kukero yebato iri mumagwaro ehurumende. Mashoko avampofu anotevera mashoko emutevedzeri wamuzvare Kupe vaObert Gutu muhurukuro yavakaita neStudio 7 panguva iyi Studio 7 haina kukwanisa kubata gweta ravaChamisa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 abata achitaura navampofu.
Nyaya dzematare dzichiri mumatare dziri kuendera mberi, vaChamisa neMDC vachiri kutora chisungo chekuti ivo ndivo MDC chaiyo. Maikupe nevamwe vavo vakabuda mugwara remusangano wavo uyezve vakatanga bato ravo. Saka nyaya iyoyoyo ichiri pamberi pedare reHigh Court riri kuHarare ichiri kuenderera mberi.
Ko nyaya yamakati imbomiswa svondo rapera iri ndeipi?
Hakuna nyaya yakanzi imbomiswa. Kutaura kwavagutu nekwavamadhuku gweta ravo mhino kuti vanozviwanepi. Nyaya iri pakati pevanhu ava ichiripo ichazoitwa, isingasaitwa hayo zvechimbi chimbi, ichiitwa vanhu vachipiwa mukana wekuunza vafakazi. Ivo vamadhuku chaivo vakatouya kwandiri vakatodaro vakatokumbira kuti nyaya izvozvo ndingova pamberi.
MDCT yamaikupe inoti mari inoita 1.8 million inopiwa mapato anopikisa inofanira kupiwa ivo nekuti MDCT yavaChamisa yakawana mari iyi nenzira isina kunaka yakatodzingisa munhu basa. Munoti inazvo?
Iyoyo nyaya inofesa zvingaite. Mari iyi imari yakabva kuhurumende ichienda kubato reMDC. Zimbabwe wese ari serious neupenyu anoziva kuti MDC ndiani, anoziva kuti MDC ndiva iro tungamirwa navachamisa MDC na maoffice kwa office house ekublawayo chaiwo ari anda vachamisa zvese zve MDC zviranda vachamisa maikupe vakadzingwa kudare reparliament ina speaker atori wezvano MDC chaiyo yataura saka mari yaenda ku MDC chaiyo bari de MDC chaiyo vanoti vanoda kuenda kundo anhu inozviregaisa vambe ndichitaura ndinozvipika vanhu kutoti MDCT kwavari kushandisa hazvimiri MDC tsvangira inozikanwa nemunhu wese MDCT yamaikupe inoreva kuti MDC toko ndozvinotaurwa nemaclients avo ende izvozvo zviri pachena ndinofunga kumunhu wose
avo vange vari gweta rinomiririra MDCT inotungamirirwa navanelson chamisa vatavani mupofu vachitaura vari parunhare muharare natanonoka wande westudio 7 chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ose munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m 4930-7270 ne-13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m 4930-6040 ne-15460 pashortwave musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m 4930-6040 ne-15460 pashortwave pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyurawo chirongwa chedu pafacebook cheLet's Talk ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kustudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudzimai akakwira chivakwa cheStatue of Liberty pazuva rekupemberera kuwana kuzvitonga kweAmerica nezuro achiratidza kusafara kwake nechirongwa chiri kupatsanura vana nevabereki vavo pamuganhu weAmerica neMexico ari kutarisirwa kumira mudare nhasi muNew York. Amai Teresa Okomou vekuStaten Island muNew York vari kupomerwa mhosva yekupinda munzvimbo isingabvumidzwe, kuita unhu usina kunaka uye kuvhiringa mabasa ekufambiswa kwehurumende. Mudzimai uyu anobva kuDemocratic Republic of Congo. Gurukota rezvemukati meBritain rinoti mushonga wakarwarisa mudzimai nemurume vakangofanana nemushonga wakashandiswa kutanga kwegore rino pamunhu aimbove musori wekuRussia Vasergel Skripal nemwanasikana wavo Yulia. Kunyangwe hazvo kwasara mazuva makumi maviri nemashanu kuti munyika muitwe sarudzo sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, hapana kuwirirana pamabatirwo ari kuitwa sarudzo nesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Vanopikisa vari kugunun'unawo nekwavo vachiti kupindira kwemauto nemadzishe vachipomerwa mhosva yekutsigira ZANU-PF. Mauto akazivisa vatori venhau nezuro kuti haanei nechekuita nesarudzo, asi veMDC Alliance vanoti uku kungotaura. VeZANU-PF vanoti mutauro uri kusimudzwa neMDC Alliance ndewevanhu vari kutya kukundwa musarudzo. Asi veMDC Alliance vanoti chakachenjedza ndo chakatanga sezvo vave muririro wayo shiri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vaFortune Chasi uye munyori mukuru weMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMonzora.
dambudziko rataita nderekuti Zimbabwe Election Commission ine zvinhu zvizhinji zvaisiri kuita zviri kuti gutsa. Chekutanga ndechekuti takawirirana kuti tofanira kunga tichipana na voters roll, tikawirirana kuti voters roll racho rinenge riri mhandoi, rakaita sei, rine chinhu chii pariri. Takawirirana kuti ibiometric, ndokudaro voters roll iri rinofanira kunge rine mifananidzo yemavoters acho, zvichiita kuti tikwanise kuanalyze voters roll iroro. Kana paine munhu aregister katatu katatu asi achisenza mazaka siyana, zvaifanira kuonekwa izvozvo. Asi voters roll ratakapiwa rakangofanana nevoters roll ravamudede. Kechipiri ndechekuti takawirirana kuti tiongororewo madhindirwe nepari kudhindirwa maballot papers acho. Vakatidaidza asi vakabva vakiisa 30 meters away zvokuti hapana chatakaona changa chichiitwa. Saka isu toda kuti tione kuti maballot papers aya adhindwa mangani uyezve ari kuchengeterwa papi, zvonga zvakajekera munhu wese. Saka izvi zvepi iri kuramba pamwe chete negovernment. Takataura zvakare kuti hati masoja anenge ari mumaruzevha umu achiita zvematongerwo enyika.
Vachasise ZANU-PF muri kugunun'unawo here nemabatirwo ari kuitwa basa nezeki, uye munotiwo kudii nezviri kutaurwa neveMDC Alliance?
Mazira atinoita zeki independent commission yakagadzirwa muconstitution, isu hatipindire mumashandiro anoita zeki sezvinoda kuitwa izvo. Chiripo ndechekuti kuti zeki iti ichiprinta ballot papers, vanhu vange vakagara ipapo 24 hours isati vanonge zvinge zviri zvinhu zvine kodzero zuva rese kusvika kuprintwa kwaitwa. Izvo zvese hazvinoite zvine, but haisiya idiyo inyaya yebasa rinoitwa nezeki. Ende tisu tokurudzira kuti zeki irambe ichiita basa rayo zviri independent. Pataurwa nyaya isina kunyatsorondedzerwa zvakakwana, yekuti kune masoja ari kukambena mumaconstituency. Masoja echokwadi vakaita press conference nezuro vakataura kuti kana pane humbowo ngahuuye huite sei utaurwe.
Vamunzora manzwa zvataurwa navachasizvo vari kuti ivo pane humbowo here hwakati tsvikiti hwekuti pane mauto ari kushandiswa nebato rezambiro?
Humbowo uhu tinahwo, tine humbowo hwemasoja ari kufamba achikambena, achikambenera vamunangagwa, achikambenera ZANU-PF.
Tiratidzei ndo zvatiri kuda chete. Hatisi kuda kuti nyaya yenyu rambe ichikora muchiudha mapurisa, masoja, masiya iwo. Tiri tudzei ticonstituency yakati kuna MP ari kushanda nemasoja nemapurisa nemasiya iwo, musi wakati vakaita zvakati vakakambeni havachidai. Just one
inini wacho munotsigira here? Munotsigira here kuti masoja abatsire mapolitical parties kukambena? Munozvitsigira kati munozviramba?
Aiwaka, izvi tinoti
kana muchizviramba izvo, kana muchizviramba izvozvo, taurai kuti hamubvumire kuti masoja akukambenerei. Taurai pamhepo ipapa. Taurai zvakare kuti hamubvumire kuti masabhuku akambenere bato rezanupiyefu. Taurai pamhepo ipapo, nekuti mukasataura zvinoreva kuti muri kutya kuti vanhu vamakatuma vanozofunga kuti makuvaconfisa. Taurai kuti hamubvumire masoja kuti akambenere zanupiyefu. Taurai kuti hamubvumire maCIO kuti anokambenera zanupiyefu. Zimbabwe yakateerera, taurai.
Aiwaka, vamunzora, ngatiregei tiende vana vadiki. Handiti mati mune humbowo, handiti ka isai humbowo into the public domain. Kana muri kuti kwangu kuconstituency ndekukambenerwa nemasoja nemapurisa maCIO, isai humbowo. I will be prepared to face my criminal sanctions or anything chinoenderana naizvozvo. Kwete kuti paredhiyo mondiisa patrial, tingadaro. But kana mune zvimwe zvamunokwanisa kuti muite kuti ndibatwe nemutemo, I'm prepared for that. But kana muri kuti ZANU-PF ine zvairi kuita, ngatingoisai evidence pachena, toshanda neevidence iyoyo. Ndofunga ndo zvingabatsire nyika yedu.
Manzwa kubva kumutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato rezanupf va14 Chasi, uye munyori mukuru weMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora. Vaviri ava vange vari parunare muHarare, vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Nengo dzemapato anopikisa kuMount Darwin dziri kuchema nerekuti dziri kutyityidzirwa nebato rezanu PF. Vataura neStudio 7 vanoti vari kuudzwa kuti vacharwiswa kana vakasavhotera zanu PF. Izvi zvasiya vakawanda vachifunga zvakaitika musarudzo dza 2008 idzo dzakaita mirizhonga yakasiya vanhu vanodarika mazana maviri vafa uye zviuru nezviuru zvaputsirwa dzimba nemidziyo. Sarudzo ikadzokororwa pakati pemutungamiriri weMDCT muchakabvu vaMorgan Tsvangirai nevaive mutungamiriri weZanu PF panguva iyi vaRobert Mugabe. Yakazoitwa navaMugabe vega mushure mekunge vaTsvangirai vabuda vachiti havangapinde musarudzo izere ropa. Tabata nengo yeNational People's Party vaGod Knows Chawana kuti tinzwe zviri kuitika munharaunda yavagere.
Chairman weZanu PF iye ndiyari kuita musangano nasabhuku vachityisidzira vanhu kuti kucharwa vanhu kana kuti kuurayiwa after my election kune wese achavhotera opposition party yamai mujuru kana kuti yachamisa MDC Alliance.
Izvi vari kutozvitaura pachena pajekerere pakazara vanhu.
Pakazara vanhu musangano zvirei musi wa2 July ndakatiendesa nyaya yacho kupolisi. Nyaya yacho yakanzi ikaenda kukoti asi iye akadzoka nezuro. Vari kutoziziva kutoti tisu takaenda kunovamhangarira kumapurisa tisingazivo kuti action yavachatora sezvo vaita vanhu vachaurayiwa tikutongotyawo kuti anytime togona kungorepa.
Ivo vamwe vanhu vagari manje vemunharaunda vari kuitambira senyaya yacho.
Vanhu vakutotya zvavanhu havasi kutoda zvokutisidzirwa bati kana uchinge wataurwa kunzi uchaurayiwa of which Mount Darwin ndo nzvimbo yakamboitwa njamba vanhu vakaurayiwa vanhu vakarohwa saka vanhu vanenge vakutya zvinozovapa kuti vanogona kuzovhotera pasiripo.
Ko ivo vamwe vemaopposition party varimo muarea vari kutiwo kudii?
Vanhu vari kutoti nyaya idzi dai mapurisa apindirambo yachitoita mameetings nevanhu kuitira kuti vanhu vazive kuti gore rino ifree and fair hapana kutyisidzirwa.
Pane here vati vambotaura kuti pari zvino vati vatomborohwa kana kuvhiringidzwa panze pekutyisidzirwa kwavari kuitwa vanhu chete kudai?
Hakuna atamborohwa kana kuvhiringidzwa asi nyaya yekutyisidzirwa chete iriiti. Kunoku kwakaoma, kunoku kwakatooma nokuti maposta kwakasungirwa maposta anosvera ariko usiku yobva yabvarurwa nokuti wisuspect kuti munhu iyeye ndiye mumwe chete ari kutyisidzira vanhu ndiye ari kuya achibvarura maposta.
Hamuna kumboedza here kutaurawo navo mune zvavari kuita izvezvi izvi? Vanoteerera here manje?
Vanhu veZanu PF havateerere because ivo vanenge vachiti tisu tiri kutonga. Vatomboteerera asi nenyaya yekuti vanhu vakupotekedzwa neintimidation manje.
Avo vanga vari nhengo yeNational People's Party vaGod Knows Chawana vachitaura vari parunhare kuMount Darwin neStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyaya dzesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura zviri pamutemo bhanga richange richibatsira vechidiki nemari. Vamwe vanhu vanoti havagutsikani nekuti sarudzo munyika dzichaitwa dzichange dzakachena nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Mutungamiriri weAlliance for People's Agenda vangosana moyo vanoti nyika inofanirwa kutungamirirwa nemunhu ane ruzivo munyaya dzezveupfumi hwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.
sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 5 Ntulikazi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina njengeja eZimbabwe siyathaba kakhulu ngalokhu okwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because lathi sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa ama-loan and siyathemba ukuthi ama-loan lalawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphiphathi.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayetheswa icala lokuthengisela esola ukubandlululwa kwezisebenzi ko-TM Pick and Pay azathoniswa mhlaka 19 Ntulikazi.
Into eyenzakalayo mhlungo lesihlanu mhla ngibotshwa umpholisi wahambambayo wangigwenxa the time unyawonsi atshelele wafuna ukunginyathela actually khanya wayele tension yokungiqamula although ngafika kancane wanginyathela although unyawo ngasengikhumuka idolo.
Amabandla ezombusazwe aseqinisa imikhankaso yokhetho olusekupheleni kwayo nale inyanga ngokuba le mihlangano emikhulu yamarali endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ukusemthethweni ibhanga labatsha elithiwa Empower Bank lamhlanje ngenjongo yokunika abasakhulayo ithuba lokuthi benelise ukukweleda imali zokusungula awabo amabhizimusi ngesikhathi amanye amabhanga ebavalela phandle. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Ibhanga leli livule iminyango ngesikhwama sezigidi ezilithumi lambili zamadola 12 million ezakwebolekwa abatsha abalemicabango yokusungula imisebenzi yokuziphilisa ngalesi sikhathi zokungatholakali kwemisebenzi elizweni. Abasakhulayo bakhangele ukuphiwa lezi mali kodwa baphiwe isikhathi sokuyibisela kancane kancane ukuze isikhwama sokukweledisa abanye sibe lokho sikhula. Ekhuluma emkhosini wokusungula kwebhanga le-Empower Bank, uMongameli Mnangagwa ukhuthaze abatsha ukuthi bazinikele ukubisela imali abazikweledayo ukuze abanye abangemuva kwabo bathole.
Corruption of any kind or and form at whatever level will not be tolerated in this bank.
Ubugwelegwele loba ngayiphi indlela abulandawo kuleli ibhanga. Kubo bonke abazathola izimali ebhanga leli sibakhuthaza ukuthi bazithobe babe ngabantu abazazisela leyo mali.
Uhulumende uye wasungula uhlelo olufanayo iminyaka edluleyo olwalukhangelele ukukwedisa abatsha kodwa lokhu kwaphetha kubi ngemva kokuba iningi labatsha lingenelisanga ukubisela lezo mali njalo kwaba lenkohlakalo ekutholakeni kwalezo mali ezaziphiwa ngokuthi ungowebandla liphi. Omunye wabatsha obekhona kusungulwa leli bhanga uPatience Maringosi uthi ukhangele ukuba leli bhanga lizaqhuba umsebenzi ngcono ukutholisa abatsha ikakhulu kuningi elingenamabhuku okugcinela imali emabhanga okuyinto ekade ihlupha ukuthi bathole izikwelede.
Thina njengeja eZimbabwe siyathaba kakhulu ngalokhu okwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because lathi sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa ama-loan and siyathemba ukuthi ama-loan lalawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphiphathi like njengalokhu esasukubona ngesikhathi sikapresident Mugabe.
Uhulumende usebenza lebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe ekuthini umuntu wonke elizweni enelise ukuvula ibhuku lokulondoloza imali athole ikhadi lebhanga lokuthenga ngalo ngesikhathi ilizwe libhekana lodubo lokusilela kwemali emabhanga. Ingcwethi ecubulungayo zombusazwe umnumza Richard Mahomba uthi laloba kulinyathelo elihle kusungula kwaleli bhanga okumkhathazayo isikhathi sokuvulwa kwalo okungabe kuyindlela yokuncenga ivoti yabatsha.
Leli nyathela linyathelo elihle lithathwe nguhulumende, kodwa kusuka kumangalise njalo ukuthi ilizwe lona livele kalilamali. Thina sifunyana sisungula amabhanga amatsha, yikho ke kuletha imibuzo eminingi ukuthi mhlawumbe kungabe kuyindlela yokudinga amavoti.
Lesi sehlakalo sibuya ngemva kwamaviki amabili uMongameli Mnangagwa esungule ibhanga labesifazana elizabe ligweledisa omama abafuna ukusungula inhlelo zokuzithuthukisa, lakho okubonwa ngabanye njengendlela kaMnangagwa yokudinga amavoti kwabesifazana labatsha, njengoba kwenzakale sekulamaviki ambalwa nje usuku lokhetho ukuthi lufike. Mina ethithwa seVelinse Harare, uGibson Bebe.
Amabandla ezombusazwe seqinise imikhankaso yokhetho olusekupheleni kweyo nale inyanga, njalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Tramisa utshele abasekeli bakhe eMvuma lamuhla ukuthi uzathuthukisa umnotho welizwe enganqoba kukhetho. Ngakwelinye icele, abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa ababalisa uMnumzana Constantino Chiwenga loMnumzana Kembo Mohadi bebebhodabhoda ezigabeni zeMathebeleland izolo lanamuhla beqhuba imihlangano efanayo bekhankasela ibandla leZANU-PF. UMnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le-Central Committee kubandla leZANU-PF, utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe lamukelwa ngendlela ezithiyeneyo ezigabeni zeMathebeleland.
Umanji uNkosazana Adelaide Mbeure utshele inkantolo ukuba ilanga lokuthonisiswa kwabebandla leMthwakazi Republic Party kunye nezisebenzi esezamiswa umsebenzi ezimbili kuyaqala mhlaka 19 Ntulikazi. Abe-MRP laba abathonisiswa besuka emakhaya ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail sekhulu lamadola ngomnumzana Patton Xaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo, uTerence Mkhwananzi, uColin Mangena ozamela iNkayinoth, loMxolisi Ncube umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha ozamela iPhumula. USage Ncube loTry Ndiweni ngezinye zezisebenzi ze-TM Hyper ezaxotshwa umsebenzi ezibotshwe sezisekutshengiseleni lokho. Umsekelo omkhokheli we-MRP uNkosazana Praise Yangulube uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo, ethi sebelindele impendulo esuka kusigodlo senkampani eSouth Africa.
Ukubotshwa bengabotshwa kwadwathi la continue nxa ukuthi umanager lowo engalungisanga indaba abantu laba ababoqa abaxotshwe emsebenzini.
UWisdom Khwananzi, esinye seziboshwa, ukhala ngokuhlukuluzwa akwenziwa ngamapholisa mhla ebotshwa.
Into eyenzakalayo mhla ngolwesihlanu, mhla ngibotshwa umpholisi wahambambayo wangigwenxa the time unyawonsi atshelele wafuna ukunginyathela, actually khanya wayele tension yokungiqamula, although ngafika kancane wanginyathela, although unyawo ngase ngikhumuka idolo. I tried ukuthi ngithole incwadi emapolice and they refused to give me a letter, besithi wona as long ngikhuluma umuntu wakhona ukuthi uthambani ibizo lakhe akulasizwa abanganginceda ngalo. Ngase ngibuyela futhi back ngemande ngisiyacela yena incwadi yokuyesibhedlela, baqhubeka besala.
Ukutshengisela lokhu kuqhubekela phambili, ibandla leMthwakazi Republic Party selibhalele incwadi iziphathamandla zenkampani le eSouth Africa. Ibandla leMthwakazi Republic Party kunye nababeyizisebenzi zakwa-TM Hyper basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhatha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe bexotsha abemandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehitshayo okuthiye abanengi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa lapho silitshele ukubana ludaba lokukhankasa kodwa hatshi ke lolo ludaba lwamalunga eMthwakazi Republic Party azathoniswa wona mhlaka 19 Ntulikazi ngenxa yodaba lokutshengisela emavinkilini awe TM Pick and Pay besola ukungaqatshwa kwesigabeni kwabantu besigaba seMandebeleni lokuxotshwa kwezinye izisebenzi zakulumhlubulo. Udaba ke siluphiwe nguAnastasia Ndlovu. Ungakathesi ke sesilipha udaba lokukhankasa umkhankaso esidle ubhedu lapha ke usithandekile Mhlanga uxoxe lo mnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le Central Committee yeZANU PF.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Lefleksi vele bakhona abangayithakazeleliyo, bakhona abayithakazelelayo. Amathuba okunqoba ambona emahle kakhulu. Abantu bathakazelele sokusenzakala ukuthi kuya ezindingane zini. Lanxa of course azikaguqu ngendlela ebonakalayo, at least i-foundation ikhona. Ngoba I don't expect ukuthi umntwana angazalwa namhlanje asagijima uyabe ehlola. Kodwa nxa ubona umuntu ezithwele yabukwathi kutho ukuthi uzabeletha. So abantu abaningi batsho njalo.
Kulabanye njalo abathi uMongameli Mnangagwa kanye lomsekeli wakhe uMnumzana Chiwenga baphatheka kusehlakalo seGugurawundi, ngakho ababamukeli kulesi sigaba. Liyake libezwe lina abantu abakhuluma njalo njengenkokheli zakhona ngapha emathebeleleni lakoBulawayo?
Yee, abantu bayokukhuluma ine Free State abantu fanele bakhulume ngoba into eyenzakalayo ivela ngeke sibale ukuthenza, kodwa into ekhona isithandekile. Uyakwazi ukuthi iZANU PF prior to unit bonaba abantu abakuma opposition party, they were part of the institution eyayibulala abantu ngeGugurawundi, kathi sebechathe ngayo ama opposition, but sesibuya factually babe yingxenye yakhona. I remember even the ZCTU sasithi thina an injury to one is an injury to all, bona baphendule bethi ZCTU and ZANU PF are one. The same people that sebezithi sebekhohlwe into ababeyenza. Definitely kufanele kuxakulula ukuthi ngubani wayekwenza kwenzakalani, kufanele kwenzakali khonokho. Kodwa okwamanje kathesi umuntu opoint amafingers ukuthi Gugurawundi, he was part of the part of that institution aba eyenza khonokho.
UMongameli Mnangagwa asimboni ekhuluma emhlanganweni. Ngombono wakho ungathi isehlakalo lesiyana esebhomba singabe sabangela lokho?
Mina bengisesibhedlele. Abantu mhlawumbe nxa bethi abamboni sebejayele uMgabe wayengadelicate, uMnangagwa uyadelicate.
Uthi ungomunye wabalimalayo ngesehlakalo lesi sebhomba, kwahamba njani njalo ususizwa njani kathesi?
Ngayibona kuphela mina sengilele phansi, ngabona ngayo umnikazi wami usitshayiwe, ibrokezi ligcwele igazi, ngathola i-ambulance ngaye eMathade. Ngiphume kuthanya tomorrow, so ndizoyikusisa ngiyabuyela futhi eMathade ngoba isondo sakhona sikhulu kakhulu. Vele
awesaba ukuthi uye kwamanye amarali?
Mina uyeze during the war, kodwa ingozi yakulandela nxa usendlini, umuntu wayekubuleya ukubulala nxa ungiya ngeralini, ukuthi ungaphila ngalokufa alekhethi ukuthi yabungaphi. Ndaoperator ngandikwa kula ma-fragments lana i-granite yajikayo, so bawakhipha.
Awuqhuli?
Ngiyaqhula. Yakura, sure, Zakura, and Timber, the Haman, but the Gavis cat.
Hello again, umnumzana David Ndlovu, ilunga le Central Committee yebandla lezanu PF ubexoxa icingweni losithandekile mhlanga we Studio 7 ekwobulawayo. Inhloko kahulumende weleBhilitane inkosikazi Theresa May uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuphathisa iZimbabwe ekuvuseleleni umnotho nxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engaveza ukuzinikela ukuletha inguquko elizweni ngokuquba ukhetho olukhululekileyo mhlaka 13 Ntulikazi. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba eseBhilitane.
Unkosikazi May utshola amazwi edale lePhalamende eBhilitane ephendula umbuzo ovela kulunga ledale lePhalamende elikhokhela iqembu elihlolisisa ngendaba zeZimbabwe ele-All Party Parliamentary Group on Zimbabwe, unkosikazana Kate Hoy, obethanda ukwazi ngobudlelwane beBhilitane leZimbabwe njengoba kusiya kukhetho.
Welcome the announcement of the date of the election on the 30th of July, but we are urging all parties involved.
Siyamukela ukumenyezelwa kokhetho lommeli waseZimbabwe mhlaka 30 kuNtulikazi. Kodwa siyakhusela wonke amaqembu aphathekayo ukuba kube lomkhankaso okhululekileyo, ngokunjalo sizabe sikhangelisisile ukuba ukhetho lolo luzaqhutshwa njani. Sibone njalo isiqiniseko ukuba yonke into yenziwa ngendlela.
Unkosikazi May uqhubele phambili echasisa ngokuqakatheka kokuphathisa eZimbabwe.
We've repeatedly said that if the Zimbabwean government can demonstrate commitment to political and economic reform.
Sesiphindaphindile ukuthi ukuba uhulumende waseZimbabwe nxa engatshengisa ukuzinikela ukulungisiswa kwezombangazwe lezomnotho, izwekazi lase-UK lizimisele ukwenza konke okusemandleni alo ukuba kuncedise lokho. Kodwa-ke ukuzimisela kuqakathekile kakhulu.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi zithi ziyamukela inkulumo kaMay yokuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Umnumzana Innocent Ndibale ngumongameli we-Economic Freedom Front, EFF, njalo engumeli womanyano we-People's Revolution Coalition, PRC, eBhilitane, yona ikhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru.
As far as I'm concerned, the statement is Prime Minister May is very effective. A statement lesi sitsho ukuthi i-process yama-elections kufuze i-demonstrate ukuthi iZimbabwe isitshintshile.
Umnumzana Mike Chibanda uthi kusobala ukuthi uhulumende weBhilitane obusayo ufisa iZANU-PF inqobe kukhetho oluzayo.
Kukhanya uTheresa May lapha uyajabulela umbuso kaMnangagwa. Kukhanya njengoba sitsho nje ukuthi iZANU ingawe nabazasebenzisana layo. Kuyacaca ukuthi nje uMnangagwa umbuso ngowakhe. Akumangalisi ngoba vele iphathi le kaTheresa May yama-conservatives yiyo eyayisebenzisana nomgali.
Uhulumende weBhilitane lamanye amazwe akumanyana we-European Union bathumele abameli babo eZimbabwe ukuthi bayeqapha ukhetho kuze bazibonele ngawabo ukuthi luqhutshwe ngendlela efaneleyo. Ethi kungehluleka kube lobudlwangudlwangu lokuqila ngeke baphathise ekuthuthukiseni lokuvuselelweni ezomnotho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Live Talk lamuhla kuhlelwa sihluzeni bomama olundaba esiphathelane labesifazane sikhangela imbali yabomama asebequnge isibindi sokuncintisa kukhetho lwalonyaka bedinga ukuba ngomongameli. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangelo esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abasemizameni yokuhlenga abantwana abalitshumi lambili abavalelwe ngamanzi ebhalweni kwele Thailand sebeqinisa umsebenzi wokumpompa amanzi ngemva kokuba ababona ngomkhathi besithi bangaba sengozini enkulu ngoba izulu elikhulu likhangelelwe ukuna ngempelaviki. Umongameli Donald Trump wele Melika ukhangelelwe ukufika kwele Bhilitane mhlaka 12 Ntulikazi kuhambo lwakhe lwakuqala lokhe wakhethwa intambo wakhethwa ukuba ngumongameli. Ukwala kwabakubutho ukuthi abasoze bangenele kwezombusazwe kuthiye abamabandla aphikisayo bethithibele besithi leli yize ngoba inkokheli yebutho yiyo ephethe intambo zombuso kuhulumende lo okhona. Abakubutho babe lomhlangano lentatheli zindaba ngolwesine balandula ukuthi ibutho likhona emaphandleni lapho elincedisa khona ibandla elibusayo elezanu PF ukukhankasa. Kambe kungaba kusenzakalani lapha? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lelunga ledale le Central Committee yebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Sinamvelele ukuthi ngoNovemba bazingena ezombusazwe bakhipha umgabe esasingaphambuni sonke njengabantwana beZimbabwe. Kuthesephumile umgabe sathola ukuthi-ke wayekhokhela ibutho usengumsekeli kamongameli. Ababekhokhela embusweni abafakazela uZulu ukuthi umgabe sephumile uSibusiso Moyo usengu-Minister of Foreign Affairs oshiri sebengamaminista njalo. Yikho sinandelela lokuthi kathesi badeploy amasosha agcwala izabelo zonke kukhampeni la iZanu PF. So kukhona abakwenzileyo ukuthi bafika basangeni kwezombusazwe singathi nje yi-public relations kuzama nje ukuvala abantu amehlo ukuthi bacabange ukuthi-ke amasosha asekho kwezombusazwe. Kodwa eqinisweni siyakwazi ukuthi amasosha akhona kwezombusazwe. Uchiwenga nguye wayethetha soze basaluthe umuntu ongayanga empini. Kathesi-ke sengu-vice president ndike welizwe. Hayi, lokho abakuthiyo lizaba kuphela, amasotha akhona kwezombusazwe.
Mnumzana Chuma, nanto ke udaba, uthini wena ngamazwi kamnumzana Ndlovu?
Umali mami olukhulile ugada kancane njinjalo ngoba nxa ungakhangela i-constitution yeZimbabwe iyatsho njalo iyagayida ukuthi amasotha kumele enzeni, agcine ngaphi, uhambe njani. Lokwana okwenzekala ngoNovemba lokwana ukhona emthethweni kuyavumakala vele yinsi zamasosha ukuthi ba-restore i-legacy nxa bebona ukuthi kona izinto azihambe kuhle elizweni. Njengoba ubona nje laphana ngesikhathi sonalesiyana ilizwe ledile seliyintlokana abathi ngesilungu i-free for all. So bokwenzakala nje sesilana nge-remote amandla engasekho kumongameli nguyokhethiweyo amandla sesisebenziswa ngabanye abantu abangamelanga bakasebenzise. Ngakho-ke i-constitution elizweni leZimbabwe iyavuma kwakuthi amasosha kumele a-defende not only ngemgobho but ngokunye okuthiyethiyeneyo ukuthi ilizwe lingatshabalali. Laphana ilizwe leli beselonakala bese kutshabalala.
Mnumzana Ndlovu, sizwile njalo amasosha esithi nxa kuyikuthi uncedo lwabo olokuthwala amabhokisi okuvotela lungafunakala bazancedisa. Ukubona njani lo?
Uncedo lwamasosha okuthwala amabhokisi kasilufuni njengabantwana beZimbabwe ngoba sisazi kamhlophe ukuthi kulohlangothi abalusekelayo, kulohlangothi lweZanu PF ngoba yikho abaphila khona phela, yikho abalezifunda khona phela, olungakhokhela yikho asengumsekeli kamongameli khona. Kakhulu uncedo lwabo amasosha kulokho. Amasosha kabahlale ezigambeni bavikele abantwana beZimbabwe konke kubudlwangudlwangu obungaba khona kuvela kwamazwe aphandle hhathi kuvela phakathi eZimbabwe. Yebo kambe okathuma okhulumile-ke ukuthi amasosha alelungelo lawo ukuthi angene kwezombusazwe. Iqiniso lelo kuhle-ke sibili ufake lo mzekeliso kaKhama. UKhama akazange aretire athaye kuba ngu-vice president weBotswana. UKhama waretire eseretayile wangena kuma-structures wakhulu kula la injengoku lama structure azobafika ukuthi nabe ngumsekeli kamongameli.
Umnomzana Chuma, amasocha alile ukuthi akhona emaphandleni lapho kuthiwa akhankasela ibandla elibusayo. Wena uthini ngalokho, kungaba kuliqiniso yini?
Ngiqinise elipheleleyo, mina angikaze ngibone isosha likhankasela ibandla ngendlela ezantu engokwa. Mina ngiyabhoda likhankasa lami isezani, angabe hlala nesosha elikhankasela izamitini. Ngoba antiwa nje umali wami ejika bana amasosha athi liphuma mgabeni, labantwana bezoba liphuma mgabe. Nxa sowukhetha phela yikho phela ubona sesiya ekhetheni lolu olukamhlaka 30 July ukuthi abantwana bezibambe bazikhetheleke ofuna abafuna ukuthi akhokhele. Lapha ubaba uMnangagwa ebeqedisa item ebesivele silayo thina njengezami bengo. Andiyakhumbula ukubana eZimbabwe lapha umongameli uphuma from ibandla elabelithize elabeliyile elabelinqobele ngesikhathi sona leso. So kuthi imizi kuyona isikhundla sobumongameli lobana kuyayala kulobubusela dlenilalelana kuzokufike uthetho olulandelayo. Ngakho yebo uMnangagwa lapha ebeqedisa item evele besilayo thina simandle ethi ngizem 2013 ufika ku-2018 njengebandla lezizamitini. So-ke u-2018 sesifikile, nako-ke ilanga lokuthetho selibhaliwe. Number one ukuthi bekhankasa sivumeleleke ukubana uZulu azikhethelele umuntu ababefuna ukubana akhokhele siya phambili. Amasosha mina angikaboni ikhankasela izamitini. Mina ngilunga lezizamitini. Njalo futhi kulilunga not even elincane, ilunga eliphezulu kuba lisedala le-central committee ezamtini. Angikaze ngibone mina isosha elikhankaselayo.
Hallo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga ledalele Central Committee yebandla lezano PF, ubexoxa endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance, umnumzana Edwin Dlovu.
Lo ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Uhulumende weMelika uthi uzakhuphula inani lomvuzo wemali ozawunika ozaveza inkokheli zamalwecatsha amaqembu achiyeneyo ukuthi angaphi. Amaqembu la agoqela ele Al-Qaeda elisanda ukuhlasela idolobho leSahel lezinye izigaba emhlubulweni weNorth Africa. Omunye wabakhokheli bamaqembu la uYaha Abu El-Haman ubikwa enguye owaqoqa izehlakalo zokuhlasela ele Mauritania. Ngomnyaka ka-2010 uHaman ubika wabulala omunye ohlobo lweFrench wayethunjiwe esigabeni seNiger. Ngomnyaka ka-2006 wagwetshelwa ukulengiswa lanxa wayengekho nguhulumende we-Algeria. Ungaphansi kwezijeziso zikahulumende weMelika lomanyano we-United Nations. U-El Haman wazalwa ngomnyaka ka-1978 eRigaya e-Algeria, njalo uyake asebenzise elinye ibizo elithi Abu Yahia kumbe elithi Akacha Jamel. Uhulumende weMelika uthi umvuzo lo usufike kuzigidi ezinhlanu zamadola, njalo uthi uzavikela abazamnika lumbiko kanye lemuli zabo.
Alolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Iqembu lomdlalo wenguqukele yamasipala wedolobha lakobulawayo elibulawayo esithi liphiwe imvunulo kanye lezinye impahla ezisetshenziswa emdlalweni kanobhutshuzwayo ezibiza amadola zinkulungwane ezintathu ngabe inkampani ye-Asphalt Products. Ekhuluma emkhosini wokwethula okusemthethweni walesi sipho, unobhala jikelele weqembu lebulawayo esithi Warres Nduyiwa uthe akusikho kwakuqala kube abe-Asphalt Products bephathise iqembu leli kodaba lobudlelwano baqala ngomnyaka ka-2016.
We are grateful for such relationships, especially.
Silamukela ngezandla zombili usekelo esilutholileyo ikakhulu njengoba siphila ngensuku ezinzima kangaka kwezomnotho elizweni, usekelo lwemali lungatholakali lula. Ngalokho ke siqakathekisa kakhulu lokho esiphathiswa ngakho kungakhathalekile ukuba kunganani.
Iqembu lebulawayo esithi lihlezi endaweni yeChumilane engalane nemiklomelo lemiklomelo liChumilane. Njalo ngesonto abafana bebulawayo esithi bazavakatshela enkabazwe ukuyadlala leqembu leChapungulo, naye lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane, kodwa lawa maqembu esehlukaniswa ngumklomelo owodwa kuphela. Sikhangele umdlalo kwakhilikithi. Iqembu lePakistan lingqobile Australia ngamaruns angamashumi amane lanhlanu emdlalweni wesihlanu we-tri-series ogoqela leqembu leZimbabwe iqhutshelwa esigodlweni iHarare kulezi nsuku. Zombili iPakistan le-Australia yizo esezifinyelele ukudlala kufinali yale midlalo ezadlalwa ngesonto.
Siyabonga Joseph Njanji.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.